Panguva iyo anachiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vanachiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhokotera aya Vawalasi Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu hwemuzimbabwe hwatiomera isu anachiremba, sekuti mari yatiri kuwana isusu iri less than $100 and imari shomanene tichitarisa zviri kuitika munyika, because zvinhu mazuva ano zvatokwira zvisingaiti. Tichitarisira parakatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana. Mari yawaimbotengesa chinhu chatotaimza nekafour kana kese, so which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo waonewo tichi ienderana nezviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaizvo chikutonetsa, kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusu ana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vawane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
Vahlambelo vanoti vomakare kare vanachiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari, asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara, zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa, and ndichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita. Even muchipatara kana uchirapa vanhu varwere vanhu, saka unenge uchifanirwa kuva munhu anenge achiziva zvaari kuita, ende munhu anenge asina matambudziko mupfungwa, because zvinhu zvaanofanirwa kuita zvinodipenda kuti munhu achararama here kana kuti achawedzera kurwara kana kuti achashaika. So zvinhu izvozvi zvino, kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka kwawabva, zvinobva zvanetsa, sezvanotaura kuti nhasi akawabva kwaunoenda usiku. So which means kwaunenge wabva koko, kana zvisina kumira mushe, even zvisvika kuchipatara unongotosvika wakatongo pfungwa dzako dzisinge dzisina kumira zvakanaka. So which means zvinokanganisa marapirwo evarwere.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba, Muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera, kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi Muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika, sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera, because handikwanisi kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions vekuti vanogona kukiyakiya vanogona kuita sei, ini basa rangu rinodipenda nekuva chiremba chete. Saka uchiremba hwacho hukapera, hapana chimwe chinokwanisa kundirarame nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti hatisi kuisa strike because tinoda mari, but we are also protecting them. Because mukapinda muzvipatara mukaona situation inenge irimuka, zvinhu zvakaoma. Often people think we'll be exaggerating or we'll be lying, because umwe asati ambopinda muchipatara, umwe asati amborara muhospital muparenyato. But ukaita hama inoya paparenyato kwaunoona kuti system yachoka ndo yatiri kufaita kuti zvinhu zvinge zviite zviri nani. Tibetserewo vabereki vedu vari kunze uko, vanhu ngavatibetserewo, kame ndione kuti we are not an enemy. We are not their enemy. Tingoda kuti zvinhu zviite.
Muzvare Makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo havakwanise kuti vaindonorapa kunze kwenyika, or even kuti muno muprivate munhu aindonorapa kuavenues kwawest end, havakwanise. Vanotorarama nepo paparinyatwa parara hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese hasipo kwabasa manje. Ini ndiri kutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession. It's not even merely ungoti yango strike, yakutongoti profession yedu should be respected.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vaChiwenga vakatsvinyira vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nanachiremba ava. vaChiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino izvo zvinonzi navamapfumi hazvikodzero kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi
zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa vapuhwe pokugara vapuhwe zvekushandisa zvacho mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapapa havangashandi vasina chekubata vachivenga nyaya yokuda kungotyidzira nekuvhundusira zvese zvese haishandi kudzidza hakutyidzirwi kudzidza hakubatirwi pfuti kudzidzwa kunotoverengwa mabhuku iye semunhu asina hake kunyatsofunda anogona kusanzwisisa kuti kudzidza kunorevei semunhu angojaira kuita zvinhu zvese zvese achiita musengabere haungaiti musengabere kurapa vanhu kunotoendwa kuti dhokuta vachivenga havakwanisi kunge vachitaurirana nemadhokotera nokuti havana mweya wokunzwira tsitsi nokunzwisisa zvinotaurwa neumwe munhu munhu anongofunga kuita zvaanenge afunga nemusoro wake ofunga kuti nyika yose inotevedzera izvozvo
sangano rezimbabwe hospital doctors association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba richiti gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo havasi kunyatsoziva basa ravo sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa sezvo vana chiremba vemumatunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe asi iri mari yeRTGS asi vamoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava vamoyo vaudza studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa nekune rumwe rutivi vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa asi nekuramba kuri kuita hurumende yava Emerson Mnangagwa isingatsukunyuke pazvichemo zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ava veruzhinji vanogona kuramba vachingorasikirwa neupenyu muzvipatara vasina anovarapa hurumende iri kushorwawo nemasangano akawanda anosanganisira recrisis in zimbabwe coalition pamwe nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe avo vari kutiwo hurumende inofanira kunzwira veruzhinji tsitsi vari kufira muzvipatara kubudikidza nekugadzirisa nhuna dzavana chiremba masangano aya ari kushorawo hurumende nekutadza kuremekedza kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remutemo yenyika iro rinobvumidza vashandi kuramwa mabasa pamwe nekuratidzira zvichevera kumbomiswa mabasa kwakaitwa vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa ava nebhodhi rinoona nezveutano rehealth services board vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.